Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varairidzi vepa Midlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kupudza here mitengo yezvinhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende mumapoka akawanda vanonzi vave kuronga kukanda mapadza pasi vachinyunyuta pamusoro pemihoro yavo iyo yavanoti haina chaichatenga. Varairidzi vepachikoro chepamusorosoro cheMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Varairidzi ava vanoti mihoro yavo yadonha zvekuenzana nemadhora mazana maviri emari yekuAmerica vachiti haina chaichaita. Vashandi vepachikoro chikuru chemunyika cheUniversity of Zimbabwe vanonzi vari kuchemawo vachiti vanoda rubatsiro rwekupekugara zvekudya pamwe nehuni kuti vakwanise kurarama zuva nezuva sezvo zvinhu zvisingavaitire zvakanaka. Varairidzi vesangano reATUS pamwe nevashandi vemuzvipatara zvehurumende vakatotangawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kutangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti chiri kurwadza vashandi ndechekuti hurumende iri kuramba ichiita sepasina zviri kuitika. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think dambudziko ranetsa hurumende kuda kuvanda nechigunu. Hurumende inofanira kuti igare pasi nevashandi ichitaura chokwadi kuti zvinhu zvingaenderera mberi sei. Ende zvinhu zvinodawo kuti munyika muve nerunyararo, muve nedialogue. Ndo zvingapa kuti zvinhu zviende mberi nokuti mari dzavashandi dzakarohwa neinflation dzasvika pane yatinoti starvation wages. Hadzikwani kana kuti dzirilase zvadzo one day. Kuvarairidzi in particular mari yavo yakukwana kuti vaende kubasa zuva rimwe chete. Asi dambudziko ranetsa ndokuti maisakainzenza vanova gurukota rehurumende vanotori kuGeneva izvo vachitoramba kuti mari inotambisa vashandi vehurumende imari inokwana. Saka dambudziko ratava naro idambudziko redenial kana dambudziko rokumaneja crisis pane kuti vanhu vagare pasi vataurira nechokwadi. Saka hationi vashandi vehurumende vachikwanisa kuramba vachienda mberi. Vhiki rinouya tiri kutopinda pagiyarei dzvuku chairo nokuti vashandi vehurumende varairidzi vatotaurira naizvozvi maorganization akawanda kuti varairidzi varamwe mabasa. Saka vhiki rinouya tichaona muzvikoro musina zvavo varairidzi. Mauniversities, macolleges, maschools akungoenda pane yatinoti stand still. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Takanga takanzwa hurumende ichinzi yakakuvimbisai kuti muchapiwa mari muna June uno. Takazonzwawo gurukota rezveupfumi vaMutuli Ncube vachinziwo vari kuti aiwa hakuna chivimbiso chakadaro. Pane zvamati mazonzwa here zvitsva?
Hapana chitsva chatanzwa, but ndodambudziko rinonetsera kuti unohwanda kuti ihurumende imwe chete here inokangamwa chazuro nehope. Vakataura kuti by June mari inofanira kunge yawedzerwa yavashandi. Asonga finance minister wanoa hiyo kuno bambari wa chara uta hakuna mariri kuhuya kwa ndio kutamba na madaka kufasina mbura endo chota kuona na magara pako ya mbukari wizino kuti atinga pezu mbua edi chingo zitaike niyo build vango wakita luse niyo build
ati chikuru chiri ushoropozwa o nevamwe show inye kunzi ashandi wa hurumende zvikuru varairidzi muri kukundikana kutaura nezwi rimwe chete munoti
hatikundikani dambudziko ririko ndokuti hurumende inozva kuti inotadza inoinvesta pakucreata mamwe maorganization anoti katada kuenda kustrike ziradzeso kuti tiri kukundikana hapana chinobuda kana hurumende isunga negosheti pachokwadi hurumende inofanira kunegosheti navashandi vehurumende ichitanzwa section 65 inotaridza kuti inoita anonzi mabinding negotiation ende manegotiation anofanira kuita matatited rokutanga tiexchange mapositin papers toita mamwe maviri tobva tarita agreement asi hurumende haina time frame yenegotiation ndiyo zvekare inoinvesta kupa vamwe mari kudistepa urongwa hwakanaka hwekuti sevashandi vehurumende tiwane mari saka handifungi kuti varayiridzi navamwe vashandi vehurumende havana kubatana asi kuti hurumende isina mari ndo inoinvesta pakuti icreate mamwe maorganization anopa kuti tione sekuti hatina kubatana asi urombo nzara zvichatibatanidza kurwisana nehurumende unova muvengi wedu
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavashira zvou vari parunare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 Sangano reGrain Millers Association rinoti richiri kuenderera mberi nekuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu zvavari kuvatengesera zvakaita semupunga, chingwa uye chibage. Izvi zvinotevera kukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwemari yemaRTGS. Nhasi zvinonzi dhora rekuAmerica range rava kutengwa nemadhora 10 emaRTGS zviri kupa kuti vemabhizimisi vade kuwedzera mitengo yezvinhu kuti vawane chouviri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Ichokwadi chirongwa chedu chevanhu vari kuongorora mitengo chiri kuendera mberi kwandiri kuita nemiba zvino ndadzoka zvekare kuvulawayo ndiri muguta revulawayo kwatanga tichipinda pagraundi nevatori venhau this time vachivavaratidza vachionawo kuti zvechokwadi vamupresidentgazi ari kupinda achitarisa mitengo yezvinhu zvakaita seupfu so divhaisi pamwe chete neflawa zvatinogadzira chirongwa ichiri kufamba zvakanaka ndivo tave musundo rechipiri kune mamwe madhorobha kwarari takapinda musundo rechitatu tiri kutarisira rusundo runouya tichazenge tichicompila ripoti yakazara tichizivisa nyika yese kuti ndezvipi zvatasangana nazvo asi pari zvino tiri kuona kuti nezvitoro vatakawirirana navo mitengo yatakawirirana nayo pano neapo vari kuedza kutevedzera
asi pane vamwe here vambobatwa vachiwedzera mitengo iyi zvamusina kuwirirana navo
pasemetwa randaita kuti mapurise munza zvedu paari pagraundi vari kukombaila maripoti vachizouya navo kuhead office kuhead office ndokwatichazenge takunyatsotsanangura tichinyatsodongonodza tichiona kuti zvabuda ndezvipi ndopachakwanisa kunge tichizokupai wandu kana kuti udzamu hwezvatinonge tasangana nazvo zvatasanganikwa nazvo nemapurise monitors kuti pari zvino handikwanisi kuti ndiiti mutauro kuti pane vataona here vari kuchaja zviri kunze kwemwero kana kutingati asi generally kufamba kwataita nhasi ndopatatanga kutopinda tisine vatori venhau vaonawo zviri kuitika mutoro asi pataona nhasi mumulawayo patatina vatori venhau aiwa vazhinji vemarestori vanonge vari kuenderana nezvatakawirana navo.
Muchatora matano api kune vanenge vabatwa vachiwedzera mutengo zvamusina kuwirira navo
sekutaura kwatakamboita tichitanga chirongwa chizvo isu zvatichaita ndezvekuti vezvitoro tikaona vachinge vachichaja mitengo yatinange takawirana navo tinodzoka zvekare kusangana nevamirira takasainirana naro memorandum of understanding Confederation of Zimbabwe Industries. So at one I know the meaning of the Indian, the Harbushagan, the Sangata, now you do a what we are saying, tichazo mbisa kuwapa zizu za tulu gazira izu zundu zirango za tulu kwanza kuwapa isu sema milazi kana kuru kutabata o vedu nengu zedu mamilazi angelunga chitenge sirao vesture wao ni mari ya sinonge chitaka yao irana tunu bakata wao kutimila ni ingita kubilekulisa atisha kukwanta haku nyola samba kana GMV kutusa kwanza kuwana chibake chikutu mkuru chikaira ushinji.
Mubunzo kupezisira, tukunzuko kuti company labels kublawa kwa muruko ya varwa. Icho kwa diri, mambunzo kwa wali mashukwe?
Andi na kungenda sangana na uma shukuli wa kufara kuhima beka. Kipta na wadeta lima beka wanu kwa ni sangano. Nira ndunga anzi ndunga wata wanu uta wana wasaka nyanya ni watu wena o. Ndunga mkakonza kwa bata wanu kuna kutana mkurele kuti zukufamba se kwa wako asija tunda wazisa njikuti flower ya ui ni wiki ya uya hiri kuya kutanga sundi mwaya tchangi chiona wiki chipina yunda kukuti mawagozi ina razeti kutawara kwa ndru kutai zezi chipata pata kutoloda wiki kutuenge chiuya kuna kusaka mshawana u flower ichinge ichitu andei mkustoro pakotiki nukumabeka tchangi chiona supply.
Mutauriri we Grain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vange variparu nare kublawayo. Nasi china chikumi 20 nyika zhinji pasi rose dziri kucherechedza zuva revapoteri. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri buSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutori wedu wenhaumo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kwerwoko.
Kana tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzvopo tera bari kubatwa zvakanaka hatikone kudaro chero zvetiringe tichipembera kuchengeredzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Organization yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuenzaniso muSouth Africa pane vari paupoteri vari kuneteka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rufu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava Mavhinga vachitiwo zuva rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndachikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kureritsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapemits, vakwanisa kutorawo maasilamu. Ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyangwe mapemits nyangwe maasilamu. Saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita se United Nations, African Union ne SADC kuti aveneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika ye South Africa kunyanya zvizarwa zveZimbabwe.
Izuva ratinoremekedza waisu seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira ku Southern African Development Community, African Union ne United Nations pachayo ndocho kuveneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sekunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati nenyika muSouth Africa vaMandla Madumise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemukuru wekambani ye National Pharmaceuticals vaNewman Madzikwa, avo vakatongerwa mwedzi gumi nemina mujere mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekukwidza mitengo yemishonga madiro. Izvi zvinonzi zvakaisa ruzhinji rwevanhu pangozi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekushaya kumumiriri wemangwe muparamende vaObedhingwa Mguni, avo vakashayikira kuWest End Clinic muHarare. Daily News mune nyaya inoti hurumende iri kunetseka nokuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, zvinonzi iri kuedza kuvanyengetedza kuti vasaramwa mabasa. MuDaily News zvekare mapurisa anonzi ari kushamiswa neuwandi hwevanhu vari kupondana pamusoro penyaya diki dzinogona kugadziriswa nurunyararo. MuNewsday mutongi mudare redzimhosva Justice Tawanda Chitapi vashora zvikuru kambani yeZimbabwe Power Company pamusoro pekutadza kuwirirana nekambani yeIntertrack Zimbabwe inotungamirwa navaWinkelty vayo. Boboto pakati pavo rave nemakore mana risina kugadziriswa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefengera tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazuva ose nyika yedu yeZimbabwe inotungamirirwa nebofu Mnangagwa. Havana chari kuronga, vangati kubvisa masanction kuAmerica kubhadhara makambani maviri mari miriyoni miriyoni pagore. Mari yechibvepi yaunobhadhara iyo nyika isina mari? Masanction anobviswa ndechii akaita kuureva kuriitwa vanhu, vanhu vakaurayiwa nemasoja, vatumira masoja kuuraya vanhu, zvese izvo zvavazvione vanoti kuchora kwedzero dzavano, vanoti masanction ari kukonzera izvozvo. Pane vana masanction uori ndouri mangu vatanga vabvisa uori nekodzero dzavanhu dzavari kumbunyikidza. Kuti masanction ngaaitwe masanction kwavari ivo vorutadza kutyora ngaabve pachigaro, haasi kukwanisa kutonga vanhu kana kutungamirira nyika, haasi kukwanisa kuitwa sabhuku chaizvo, haasi kutoita, haasi kukwanisa, haana chaanokwanisa kutungamirira.
Mangwanani akanaka vashamarira weStudio 7 wesena na mukomatawo nokahwandira na Blessing Zulu majonga kandemiri. Ndo doktorai pamhaka ndimara neZimbabwe kumira kushata kwakaita upfumi hwenyika neikonomiki yacho zvese. Matambudziko anoda kuti agadziriswe zvakanyanya, nekuti pari zvino takutoneseka naiwoiyo nyaya yemagetsi kunyika, zvekutoti kune vanotozviitirawo mabhizinesi avo izvozvi, navo vakutambudzika zvisingaiti. Saka tinokumbira kuti yeshe dai vakuru venyika ava vaigona kumbogadzisa zvinhu kuti vagona kuita mubatira umwe, vasaite mazvake mazvake ndapota, nekuti anonge adyiwawo zviya zviya agone kudini. kubva pachigaro ndokuti zvinhu zvigone kuendeka mune zvakanaka eya tinotenda mune zvese zvaanotiitira ya kuti yeshe kwetinotogara kwedu kuchipinge uko zvigayo zvacho vanhu vakutoende kutoonokora upfu pakuti magedhi anotoenda apa chibage chinonga chitori mukati mumagwere mwechigayo mwacho mukati momo manje yeshe vamwe vanogona kutoti pana unonga watogaisana utoite kamuswe kemusenge kuti zvindipangurire 2kg okiti vagona kutomubika munguva dzemanheru ye zviro zvaoma munyika amuna tokumbira kuti vakuru venyika vagone kumboti gadziriseiwo mbichana ispecial pamapraizi apapa ini ndiri mukoma David Nduna Njitimana ndiri kuno kusouth africa musosha nguve mupretoria ndobvira kuchipinge tatenda
makadii vashamari vestudio 7 zvinoshamisa zvikuru chaizvo uchinzwa zvinhu zvinotaurwa nevamwe vanhu vanokuzira vamwe vakadzidza nokuti kudzidza kwavo kunenge kudzidza kwokukopa vanhu vakafanana nevava vanonzi haina mugwada america hainambobvi rakambotaura kuti kuda zveminda america yakatongotaura kuti izvo remekedzai kodzero dzevanhu ZANUPF ngairemekedze kodzero dzevanhu kwete nyaya yezveminda zveminda zvavava kutaura izvo zvaazvimwe ivo ngavatedzere mitemo iri kudiwa chete kuti izvo vakodzere kodzero vatemekedze kodzero dzevanhu vaone chii chinoitika vanhu vanourayiwa hapana chinoitika maopposition parties anosungwa asi vezanu vachifamba freely vanhu vachiita uori vachifamba freely pasina kana chinoitika tinoriona manje saka mazvino ivo ngavave pachokwadi kuti izvo vari kutsikirira kodzero dzevanhu
makadizanya vashamarari vestudio 7 ndeitawa ndovesi ndirimunhu wesouth africa ine nyaya yangu iri pavanhu vezanupf ava vanongorotomoka sevanhu vakarara semunhu ari kuhope ndotoshaya kuti chii chavanotaura panhau yezvirango nhasi uno vakamuka vachitiwo zvirango zvakauyiswa nemdc mangwana vachatiwo zvirango zvakauyiswa nenhau yekuti takavatorera minda mavarungu vari kuzama kuti kudii ndotoshaya kuti ice cream yakadyiswa munangako yakabva yadyiswa vanhu vose iri vezanupf vose vari kurotomoka kana ari safrank gunuyu ndorimwezvi
pamusoro yevakuru vestudio 7 ndinoda ngotaurawo maonero angu ndiri chizvarwa chezimbabwe ndiri musouth africa mupolokwane nhau iripo yezimbabwe vanotonga nechisimba hurumende yezanupf dai yakahwina pamaelection a2018 ingadai kusina zvose zvemademonstration vanhu vachifara ino tichangobva mumaelection topinda mudemonstration vanongoreva pachena kuti zanupf yakabira maelection saka kodzero dzavanhu ndidzo dzinodipa first kuti nyika iende mberi ivo vanombunyikidza kodzero dzavanhu tatambura mumasango umu zvinorwadza kushandira imwe nyika isitine nyika yedu kukumbirawo rubatsiro kuna vanokwanisa kutibatsirawo kune dzimwe nyika kuti vabvise utongohudzwa nyiriri muzimbabwe tikwanise kushandirawo nyika yedu ibuderere nangopawo maonero anguwo
vakadiko vana mukoma hwande mukoma blessing vese vashamarari vestudio 7 vateereri vese muzimbabwe haini zvangu ndarwadziwa namashoko ataurwa navamugwadi kwai vamugwadi here yavo mashoko avanotaura anogwadza kutukira vashamarari vedu paredhio apo nokutuka isu kuti ruzhinji vezimbabwe chitambura munyika kudai kubva vataura zvinhu zvakashata kudai kuti asa kuti zvinhu zvakanaka munyika mashoko ivo haana kutibata zvakanaka mani gwadziwa zvisingaiti kushavo toita sei mari idzo dzavada kushandisa kudo paamerica idzo vadii havo kudoshandisa muno muzimbabwe tinoita zvimwe zvinhu zviri nani kana kudongoita zvakatarwa neamerica zvacho izvozvo kuti masanction abiso zviri nani pane kutambura kwatiri kuita munyika tenda angu ndei mumwe kuberekwa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMali yatumira mauto kuguta reDogon pakati peMali uko kune misha miviri yeganga Fani neYoro yakarwisa pakaurawa vanhu makumi matatu nevasere. Akakave kechipiri mwedzi uno musha uyi ichirwiswa nevanofungirwa kuti varwi rechurudzi cheFulani nePeu. Dare redzimhosva muKenya rawana varume vatatu vaine mhosva yokubatsira varwi vechimoslem vanopfurikidza mwero veAl-Shabab, avo vakarwisa chikoro chepamusorosoro musi wa2 kubvumbi 2015 pakafa vanhu 140 nevasere, vazhinji vavo vari vana vechikoro. Varume vatatu ava vachapiwa mitongo yavo musi wa3 Chikunguru. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutangidza kudzinga vapoteri vanoita miriyoni pamwe chete naavo vari kutsvaga upoteri muAmerica. VaTrump vanoshora Mexico vachiti haisi kuita zvakakwana mukumisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica. Mumasvondo mashomanene apfuura, zvizvarwa zvekuAfrica zvakatanga kusvikavo pamuganhu weAmerica neMexico zvichiedza kupinda muAmerica kuti zvitsvake upoteri. Vanomirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora. Vaudza Studio 7 kuti mitemo yamabatirwo nekuchengetedzwa kwevanokumbira upoteri yakasainwa neAmerica ichaita kuti vaTrump vatadze kudzinga vanotsvaka upoteri. Tabata vadzokora kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya muri kutaura iyi inyaya iri pamwoyo yevanhu vazhinji vanobva kunyika kwedu, asi ini sekuona kwangu handifunga kuti zvichabata-bata vanhu vese. Hazvibone kuti America ingomuka ichiti haichada vapoteri, nekuti yakanyorerana chibvumirano chakanyorwa muna 1951 checonvention of foundation of international refugee. Ichocho chinotaura kuti munhu auya kuzopotera hagone kudzoserwa kunyika yake, nyika iyoyo iri kumushungurudza kana kuti yaimushungurudza kana kuti inokwanisa kumuponda kana kumurova kana kumutsunga paanenge adzoserwa ikoko. Saka zvinenge zvisiri pamutemo wavakanyora ivo veUnited States uye wavakasaina. Asi kune vamwe vari kumberi vatinokwanisa kutaura nezvavo vanokwanisa kudzorerwa, ende vanhu ivavo vari pamapoka handingati mairi.
Mungatiudza kuti mapoka maviri amuri kutaura ndeapi?
Mapoka ndevanhu vaya vakapinda munyika yeAmerica zvisina mvumo, kuya kwavatinoti kujamba bhodha. Vanogona kunge vakapinda nekupi kana nekumexico kana nekupi, vopinda vasina kana chavainacho, vasina kana bepa ravanopiwa rekunzi mapinda muAmerica, vobva vagara vasingazikanwe kunzi vari muAmerica, asi varingori imomo America imomo, vowana nzira yekuti vashande. Saka vanhu ivavo vari undocumented, ndo vamwe vacho vanenge vachitsvagwa ivavo. Kozoya boka rechipiri, iri boka revanhu vaya vakapinda vaine matatonzi mastudent visa kana kuti mavisa aya ekushanya kana kuti aya ekuuya kumachechi kana kuti aya ekuuya kumaworkshops. Vobva vapinda votadza kana kugadzira mapepa vagara kudaro, hapana chavaita, havana kunyorera kuti vawane asylum kana kuroora kana kuita zvinoita kuti unzi uri mugari wemuAmerica.
Ava vanga vari vanomirira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regati mbotarisa zvanga zviri munhau. Vararidzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingakwane. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizinesi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku izika